chekutanga nechekuti president semutungamiriri wedu and the president wenyika ane kodzero rokubvunza zvinhu kuti anzwisise pasina kunzwisisa zvakadaro chichafamba pachafamba sei vane kodzero rokuti vabvunze vanzwisise saka nekuona kwangu hapana chinhu out of this world chaitwa napresident kubvunza minister kuti ko nyaya yemastendi iri kufamba sei because after all minister ndivo vane hofisi yacho inobata nenyaya iyo yemastendi acho saka president vangachida clarity asi izvozvo kana mune chida clarity hazvireve kuti uori waitika asi kana vaitazve ishows kuti president vari vigilant which means that vanovazviona zvinopedzerana kaikoko but nekuona kwangu nekufunga kwangu handifungi kuti minister vaita anything which is amiss president vanga vachibvunza vachida clarity
vamonzora maonero enyu panya yatiri kukurukurai
zvinofanira kuzivikanwa kuti president ahwane police wane CIO vanowana information saka kutobvunza kwavakaita ikoko zvinopangidza kuti vanga vaine information zvinhu zvakaitika isu tinonyatsa kuziva kuti vakasukuvere vari kutora land iri kumacheto kweHarare vachipa vanhu veZANU-PF saka pakuita izvozvo hapana asingazvizive vakabuda munewspaper vachiti vari kutora mastenzo vachipa mayouth eZANU-PF asi mayouth aya haana kupiwa taakunzwa kuti mastenzo aakupananwa pachiushamwari pachiukama pachiori isu tiri kuti hori ihwohwo ndo huri kuita kuti tiende kumademonstration tichiti hatikuda corruption munyika muno zvinofanira kuinvestigetwa izvozvo kana vaonekwa vaine mhosva ngavatosiya kafa vakaere
honorable chuma pari kutorwa mastenzo ari kungopiwa vechidiki veZANU-PF kana nhengo dzeZANU-PF urongwa hwakanaka here tichitarisa kuvakwa kwenyika pache zvazvo harisi huori here hwekuti panotorwa mastendi ivhu renyika ropiwa bato rimwe chete
chekutanga mastenzo asi kungopiwa mayouth eZANU-PF chete mastenzo ari kupiwa mayouth ese emuZimbabwe and mastenzo aya ari kuadministra neyouth cop which is a government parastatal and inini I would talk for Bulawayo for example because that's where I come from youth cop itori nemahofisi mutown munhu anongozviendera ega echinoita register for a stand ari ega and kana achisvika ikoko handisati natombonzwa kuti kune munhu akambobvunzwa kadhi rake remusangano kana anything like that asi munhu anogona kungobvunzwa national ID card rake chete kuita kuti registration ifambe nemazvo saka kuti zvinzi mastenzo andezanupefu inini ndinozvamba especially for Bulawayo because what I know for sure is that even mayouth ana Monzora MDC vakandiapproacha ndakatovarifia ndikati vadhareta kuti awe endai munorejista muwaneti muwane mastenzo
vamonzora takambonzwa vamugabe vachitaura mazita evamwe mashuromo vanenge vachifungidzirwa kunzi vaita zvouori asi nyaya idzo dzinongozopera pasina zvaitwa munofunga here kuti tomboti vakasukuire vaita zvouori zvechokwadi pane zvimatana vangazotorwa navamugabe
hapana zvinoitwa navamugabe vaya nokuti vanoregerera vanhu vavo vanoita zveuori izvozvo zvotaurwa navachuma izvo hachizi chokwadi hakuna mayouth emdc akapiwa mastend kana paine hwani ngaanhumbe munhu iyeye hakuna mayouth emdc akapiwa mastend
honorable chuma
right chekutanga munofanira kunzwisisa nyaya iyi kana munhu chinzi aita uori kunoita investigation ka kana munhu asina kuita kozi pakuvengana kwedu ikoko ndinogona kutongoti vamonzora maba cellphone yangu because ndinongoda kuvasvibisa zita ravo chete but yet havana kuba mapurisa akasvika anogona kumuarest but vakaita investigation yavo vozoona kuti aiwa but vamonzora vanga vasipo vabva patimu yacho ipapo saka havana mhosva vanozoregerwa kasi ka